ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey nomi soroye na udzedu za nasi chitatu kubvumbi 26-2017. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotaura pamusoro pekupomerwa kuri kuitwa vanhu vemuZimbabwe nehurumende yeSouth Africa vachinzi vari kuita umbavha nehumhondi muSouth Africa. Vanhu vagere mutongogara refugee camp vochema-chema nemagariro avakaita vachiti upenyu hwavo huri munjodzi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa votaura kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo iyo yakatanga nezuro zvisina mutsindo semakore apfuura. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. paDiaspora Forum tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvo zviri kunzi zviri kupara mhosva dzehumondi nekutorera vanhu zvechisimba dzimotokari dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.